ndatanga kunyeya hama paunondishedza unchiti deti zvinopedza mari yangu muchikwama zvinoita kuti ndikone ndinoda iwewe uzvione ndaneta kuita mufoni
through darkness, I'll be your light. I'm in love, I'm in love.